Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 14, 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization inoti ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere cheMpox. Dora remunyika kana kuti Zik roramba richishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Zimbabwe yotamba neNamibia mumutambo wakakosha weAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vanodarika chiuru vepane mumwe mugodhi weRio Sim weRenko Mine uri mudunhu remasvingo. Vanonzi nhasi vapinda muzuva rechitanhatu vachirangwa mabasa vachida kuti vabhadharwe mihoro yavo yemwedzi miviri yavanoti havasati vapiwa pamwe nekuti vapiwe zvikwanisiro zvakakodzera zvekushandisa pabasa ravo. Vashandi ava vanonzi vari kuenda kumabasa asi vasiri kushanda. Kurangwa mabasa kwevashandi veRenko kuri kuuya panguva iyo vashandi vanosvika 300 wemumwe mugodhi uri pasi peRio Sim wemurova Diamond. Vari kunzi vari kurangwawo mabasa vachinyunyuta nekusabhadharwa mihoro yavo yemwedzi miviri zvakare. Studio 7 yabata Rio Sim kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi asi mudzimai adaira nhare yedu ati ari kukundikana kubata hofisi inotaura nevatori venhau uye ati hakwanise kutipa nhamba yehofisi iyi achiti mutemo unoti tinofanirwa kufona tichishandisa nhare yeveruzhinji yepakambani iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevashandi vari kunyunyuta vaBenson Shuro avanoti vashandi vakagadzirira kudzokera kumabasa chero nguva kana vakangobhadharwa mihoro yavo.
Chokwadi ndikati vanhu vari kuchitumwa ndevanhusinda kubasa vati vasingamushandi chikonzereri nhau yemuhoro mihoro tamberieti stori womwedzi miviri nehafu pamwe pachinga takatomboita 3 months asi iko zvino taatine mwedzi miviri nehafu. Kusora zuro which is on Friday ndopakauya mari chikamu chekupeshura chajihai chibhadharwa. Saka as we speak the outstanding months are August and September tinga tutaseoktobha watinga zvekuti mbiri yavo chadii but sezvazviri izvozvino tine mari yamasara zvedu emwedzi miviri yakazara isina kubhadharwa.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhare vashandi ichikasha production yayo yainenge ichiita. Asi tinenge pesani nezvatinoona isusu vashandi kuti aiwa employer zvinhu hazvisi kuzvisvika. Saka employer unenge achifaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo achiona zvakakwanira kuti employer yange achibhadhara.
Pane matanhirwo amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndodzatakaita asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kwekuti tanyaa kuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumushandiri wedu. Nhasi wataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chete ndokuti masara zvedu kuti ave production day but ndiwa yedu inongoramba achingenzenya mhini. At the end of the day toona tisina masara zvedu. At the end of the day the blame is shifted on the employee.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakurangwa mabasa uku?
chaiko zvino tingabuda kwazvirikunze dzese because haitina uchete mandire darkas kusika mandire darkamusoro ese hapana wakabhadhara zvakakwana saka vandikamutaura zvekuti vashandi vese which is around 1.2 vari kuchituma.
Vanga vari mumwe vashandi vepamugodhi weRenko Mine vari kurangwa mabasa vaBenson Shuro vari parunhare kuRenko Mine kwakare kumasvingo neStudio 7. Munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vanoti nhasi vakwanisa kutora gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport rangariri kumatare dzimhosva mushure mekunge hurumende yatora danho rekuturura kumatare mhosva yekuuraya yavanga vachipomerwa pamwe chete nemutungamiri wesangano ravo vaobert masaraure. Vaviri ava vanga vachifanirwa kunge vachimiswa pamberi pedare vachipadivirawo panyaya iyi asi kutururwa kwaitwa nyaya nevachuchisi kumatare kwave kureva kuti havachakwanisa kunge vachiramba vari kumatare. Vachuchisi vanonzi nechishanu chadarika vakapa zvikonzero zvekuti vakaona sekunge nyaya iyi yakanga isina makumba akasimba yekuti imire mudare. Vachere navamasaraure vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya vaRoy Isa muna 2016. Ngatinzwei hurukuro yataita navachere pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yakataura kuti haina upo hune chekuita neni navamasaraure maererano nemhosva yemedhazini saka yakaudzidzirwa zvichireva kuti zvinobatanidzira navamasaraure zvekare.
Makanzwa sei pakaitorwa danho iri nehurumende?
Ndakanzwa kurerukirwa zvikurusa nenyaya yekuti nyaya iyoyi inyaya yandakapindira mujeri isina mhosva uyezve zvinhu zvakafanana sepasipoti yangu yanga yakabatwa kwemakore anokwana mairi ndisiri kukwanisa kana kubuda munyika ndakanodza maopportuniti akanyanya ekuenda kuchikoro pamwe nekushanyira kunyange hama chaidzo dziri kunze kwenyika nekuendawo kusonega misangano nevamwe kunze kwenyika zvese zvindaikundikana kunge tichienda panguva yandaipomerwa nyaya iyi uye pamwedzi wega wega ndaienda ndichinoripota kupolisi nekuenda kumatare edzimhosva nguva nenguva izvi zvaita kuti upenyu hwangu hunge hwakangomira panzvimbo imwe chete kazi dzekuti ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwangu. Saka kurapwa kwenyaya iyi kwakaita kuti kurerutsewo mararamiro angu nekuti ndakwanisa kunge ndichiita basa rangu ndisiri kushungurudza nekuti ndichamboenda kumakoti ndichambonoripota kupolisi kana kuti handisi kukwanisa kunge ndichiita muchivaro.
Mune matanho hamuchatorawo here panyaya iyoyi tichitarisa nguva yamanga muchiti makashungurudzwa iyi?
Chokwadi tine matanho hatichatora inyaya yekumoti togara pasi negeta tokurukura toona kuti madhamaji zese akaitwa kugara mujeri nezvese zvataita zvekufamba uchiendeswa kumatare uchidii madhamaji yayo achange achibhadharwa nani. Saka tichange tichizokurukura pamwe chete negweta tozozivisa danho ratichatora.
Pane zvidzidzo zvamungati here madzidzawo kubva munyaya?
Dzadzidza dzakawanda zvikurusa kunyanya panyaya yekushungurudza iyoyo yagara iripo inoti tikangotaura kuti vashandi mavadzanyire vawedzerei mari hamutonzaiwa rekaiti vatsvagirei nyaya dzekuti vapinde mujeri. Saka zvimwe zvezvinhu zvatadzidza zvekare izvozvo.
Vanga vari munyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reATUZ vaRobson Chere vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota runoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vazivisa veruzhinji kuti vasanyanye kufunduka havo kunyangwe nezuro vakazivisa kuti munyika mave nechirwere chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nedzimwe nyika cheMpox. United Nations inotiwo ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sangano reWorld Health Organization muZimbabwe raimbisa padande mutande raro reX kuti richashanda nehurumende pakuona kuti paitwa gadziro yakasimba kuti chirwere cheMpox chakatanga kupararira kuDRC chisauraye vanhu vakawanda munyika. Vamabeshora vaudza Studio 7 kuti Mpox chirwere chisati chave nemushonga asi vakati pane zvinokwanisa kuitwa kuderedza ukasha hwacho.
Tatongotaura ndochocho chekuti vanhu vanofanira kuita chi precaution.
Dr. Mombeshora vakazivisa nyika nezuro kuti pane mwana ane makore 11 akatanga kurwara nechirwere ichi mushure mekushanyira South Africa, uyewo mumwe ane makore 24 akabatwa nacho mushure mekushanyira Tanzania. Vakabatwa nechirwere ichi vari muHarare neMberengwa, uye vanonzi vari nani apo hurumende ichiti yave kuongorora vanhu vavakasangana navo. Vatiwo chirwere ichi chinonyanya kuuraya vanhu vane zvimwe zvirwere kana vane masoja emuviri asingakwanise kunyatsovadzivirira.
Chinouraya vanhu vane immunity isina kusimba ndovanhu vanonyanya kuvara vane zvimwe zvirwere.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vakurudzira kuti paitwe dzidziso yakasimba nezvechirwere ichi.
Chakanyanyisa kukosha kudzidzisa mahealthcare workers nemageneral Zimbabweans jikelele. Vanhu vese vanofanira kungodzidziswa. Ngatisimbisisei knowledge, ruzivo, tisimbise vanhu neknowledge, vazive nyaya yekuisolata vanhu.
Chiremba Peter Mataruse vachiwo hurumende inofanira kuongorora vanhu vanenge vachibva kunyika dzine chirwere chempox ichi.
Tavana kuvabvunza kwavanenge vachibva kuti vabva kupi. Kana achibva kuDRC kune area ikoko moona kuti vakavhakisirwa here. Kana chivhozi maarea vanotoziva kuti kwakati iriko yakawanda.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatenda hurumende nekukurumidza kuzivisa nezvevanhu vakabatwa nechirwere ichi, vakakurudzira vanhu kuti varegedze zvekungoungana.
Nyaya yehutsanana inofanirwa kukurudzirwa zvakajajisa. Nyaya yekusaenda kana kusaenda pane magungano ane vanhu vakawanda. Nhau yekuregedza kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa kuti ndidzo dzine mpox yakajaja. Ndo zvimwe zvatinenge tichitarisira kuti dai taedza kuramba tichitevedzera.
Zviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kubuda mapundu muviri wese, kuchemwa nemusoro, kurwadziwa nemusana, kunzwa kuri kutika nezvimwe. Kune vanenge vabatwa nechirwere ichi, sangano reWorld Health Organization rinokurudzira kuti vagare muchipatara kana kumba vari mukamuri yavo voga. Varwere vanokurudzirwawo kupfeka mask uye hembe inovhara maronda avo. Vanenge vaine chirwere ichi vanokurudzirwa kuti vasaite bonde risina kudzivirirwa kwemavhiki 12 uye kuti vamire zvekutodana. WHO inoti pasi rose chirwere chempox tauraya vanhu 234 kana kuti 234 confirmed cases. Pavanhu ava 32 vari muAfrica. Asi kune vakafa vachifungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi muAfrica vasvika 90 kana kuti 998, uye vakawanda vavo vari muDRC. Zimbabwe, Zambia neGhana ndidzo dzabatwa nechirwere ichi gore rino, zvichasvitsa nyika dzemuAfrica dzine mpox pa10. Dzimwe nyika dzine chirwere ichi iZambia, South Africa, Ghana, Pakistan, Philippines, Sweden neThailand. Vabatwa nacho pasi rose vachizivikanwa vadarika zviuruzana kana kuti 106,310. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG iri kuramba ichishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nhasi kune dzimwe nzvimbo dhora rekuAmerica rimwe chete ranga richitengwa nemazigi ari pakati pe45 kusvika pa50 kana kuti $1 to $45 zig kana kuti 50 zig. Asi gavhuna veRBZ vaJohn Mushaya vanhu vakaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti zig richasimba zvakare sezvo vari kutora matanho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe.
Maonde rangu doona sikuti wanu, wani nga wakusha wa ya tinoti ya confidence kira kuti shivi mbo, mezigi. Pazakata ngira kipa ya kukuti wanu, wanga sina shivi mbo, yes. Asipa waka zeta, waka zori luchisa simbani more than 40% paya paya. Zunu shivi ni shaka itika paya. Shokuta nga nesho kuti wanu waka zono, asi harina kungori begged by gold. Nukuti gold, simbara roo niku kira, iya zori niku kira siri, kudaru, namba, chukuto shokuta nga. Nchipi, unumia karamba ishingota wa kuta, no, but it's gold, rajit naro, asa wazi kulitengesa kutu wachidi, wachi simu tira zigi. Nene nchi chichipe, chiku pesira, unumia nchi aisi kutora wa zigi rajo. Ndozi mwesumita kuti, wanu wazi indi mechunu, iwa wachibi kakara uchika, kara iwa wachibi kwa wazi nga chivi, wana wazi indi, nopani nye hachipa.
Asi, panga itwe sei kuti vanu vakwanise kuita chivimbo, chekuti mari ikwanise kudzika mao.
Ndiona kuti vana vanenge vasinga aisati nyaya kuimba nezviki chete. Ipapo ndonga tatupadarika. Vana vachatovimbi nevanhu vacho vane vakaiti pasigi vacho. Like handifungi kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe vanotemba nereserve bank kana kutemba nehurumende iripo yekuti vanorevesa. Ani muno zvitangara kutata ya bond note ya embos yefu yakabekiwa. Akuna zvi vakuona kuti iyi yenzwa yaita sekunzi yakabekiwa but ona daina saka vana vakutoti ah tinova temba vanhu vavava kana tichangorasikirwa nokuti ndatimbotaura kuti zvatiri kuona izvozvi wanga nemari yake iri muzigi pazvakangonzi yaruza mali pazvakaita nezvedzingi rake munhu wakaruza half yemari yanga anayo kuva kuti upfumi hwanga unawo watoruza half of it. Imagine kuti unenge ngombe 4 wofufirwa nembiri bavo ipapo kuti hadzisensible zvapedza. Saka zvinorwadza vanhu izvozvo zvinoita kuti uzovimbazve zvinoita zvinoneta chivimbo kana warasika chivimbo kuzochibuilda zvekuti chidzoke chivimbo chezvo zvinotora nguva.
Ko chii chiri kupawo kuti mari inge ichidhindwa yakawanda imo marabhi zvetu?
Chenyaya kuti mari iti yakawanda ndeyekuti vanoshandisa mari pakuita zvomugwagwa izvozvo zvakatonaka zvomugwagwa izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda asi mari inofanira kunge ichiita zvinhu zvakadaro imari yayo yekuti yatinoti malong term loans. Saka nokuti hakuna malong term loans anouya kubva kune dzimwe nyika kana kuti hatikwanisa kubata zvakanaka maremitenzi ayo anobva kudiaspora. Zvinoda kuti munhu wega wega akatovaka rodhi kushandisa chii? Vatoto printer.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Hapangodi kuvarairwa cheki, dhora iri rinogona kutoita simba, rinogona kutodzikama. Pasava nekuvarairwa panyaya dzeuwandu hwezigi iri munyika. Nekuti zigi rikawandisa munyika, zvinogona kukonzeresa kuti pasava nedzikama. Pasavazve nekuvarairwa panyaya dzezvisungo zvakaitwa nebanga guru rehurumende zvekuti pave nedzikamo, dzikamo idzokedzerane payanga iri. Saka matambudziko edu hongu aripo handimarambi asi anogona kugadzirisika. Anogona kugadzirisika nekuti mukatarisa zvisungo zvacho zvakapetuka, zvisungo chaizvo chaizvo zvinogona kubatsira kutirisana nedambudziko iri.
Asi chii chiri kupa kuti paite sekuti pari kudhindwa mari yakawanda? Vamwe vari kuti nyaya yekuvaka mugwagwa iyi ingada yapuwa makambani ekunze kwete kuti iitwe nehurumende.
Zvinodaro sezvitaurwa sezviri nyore, asi kuzoona vanhu vasvika pakuita zvava kuita ndisafunga kuti hazvina kumbozamwa. Zvinozamwa anotaura kuti mushandisiwa hatisi mari dzinenge dzakafanira, panoda mari dzakatandavara. Zvange zvese pii zvinoziyikwa, asi mari dzacho dzakatandavara hazvingeuyi zviri nyore, kunyanya kana makatarisa chimiro chenyika chekuti ukama nedzimwe nyika kunyanya dzekunze kure hatina kuona kunge wakamira zvakanaka. Saka izvozvo ndozvinokonzeresa kuti pave nepfungwa yekuti totoshandisa zvatiinazvo kuti vakanyika hatigone kumirira kuti ngana angauya azotibatira hapanaka. Saka zvinenge taridza chimiro chatinacho zvinyika. Zvese ndinozvibvuma kuti panoda kuti pange paine mari dzakatandavara, asikana zisipo itashe.
Ko vamwa varikuti zviri nani hazvo kuti Zimbabwe ingoshandisa dora reku America nekuti zvamboedzwa kavike chitanhatu aka hapana chabuda.
Havazivi matambudziko hazvinazvo. Tinoziva kuti ukashandisa dora zvinonetsa kudzokera kuzoshandisa nyika yako mari yenyika yenyu. Tinoziziva kuti mari iyi mutoedza aya ukairayira haizodi kumbosiyana zvinayo. Dora haisi mari yakatinakira senyika kushandisa.
Vanga vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti vanhu vatatu vafa, vamwe makumi mana vakakuvara mushure mekunge Israel yabomba chipatara cheAl-Aqsa Martyrs chiri muGaza. Izvo zvinotevera kuurayiwa kwevamwe vanhu gumi nevashanu pabhombwawo chimwe chikoro neIsrael mudunhu iri. Israel yati mauto ayo mana aurayiwa nedroni nechikwata cheHezbollah uye mamwe manomwe akuvara. America nezuro yakazivisa kuti yave kutumira zvombo nemauto kuIsrael apo nyika iyi iri kutarisirwa kurwisana neIran. Vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevatanhatu verudzi rwechi Ovaherero vakanga vatiza kudzvinyirirwa nemauto eGerman muNamibia vachienda kuBotswana kumakore ekuma1900 vakadzokera kwavakabva. Namibia yakaisa parutivi mapurazi mashanu ekuti vanhu ava vagare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa nyaya yematunhu mashoma akakosha mukusarudzwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti swing states. Iko zvino kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti sarudzo iitwe. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Matunhu aya akakosha zvikuru kuti ndiani achabudirira kuenda kuWhite House muna 2024. Mumatunhu aya munenge muine kurwisana kwakanyanya. Matunhu akawanda muAmerica anotozikanwa kuti anovhotera bato reRepublican Party kana kuti Democratic Party. Asi matunhu mashoma kana kuti maswing states kunogona kukundwa neripi bato zvaro. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kuwana mavhoti mazana maviri nemakumi manomwe anokunda anotora mavhoti ose anenge arimo. Asi matunhu mashoma akakosha aya ndiwo anozoita kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Matunhu aya anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ne Wisconsin. Matunhu ose aya ane mavhoti makumi mapfumbamwe nematatu anogona kutorwa neRepublican Party kana kuti Democratic Party. Anenge akunda matunhu aya anokunda nemavhoti mashoma-shoma sezvo vebato reDemocratic Party neRepublican Party vaine vatsigiri vakangoda kufanana pauwandu hwavo. Pakaitika kanhu kadiki-diki kanogona kupa amai Kamala Harris kana vaDonald Trump mukana wekukunda musarudzo. Takambozviona izvi kumashure uku. Muna 2016 vaTrump vakakunda muPennsylvania nechikamu chiga nezvinomwe kubva muzana kana kuti 0.7% vakatora mavhoti ose kubva mudunhu iri. Makore mana akatevera vaJoe Biden vakatora dunhu iri ne 1.2%. Anovhota wose akakosha zvikuru mumatunhu mashoma aya asingawanzozivikanwe kuti achakundwa nebato ripi musarudzo.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
President, Ine hango ndinokumbira kuti mufaye vamutulunxibe basa vatadza kurana ikonomi nokunyepa vanongochinja mazita ecurrency izvo zvita apa zvid inonzi yakatsigirwa negoridhe hatina goridhe chete munyika muno tine platinum diamond analithium zvakadaro daro Botswana ine diamond chete ine ecurrency yakasimba kupinda dzimwe nyika muno musadak zviri kushatira papi pataihwire nyika tainzi nyika yedu ine uchine mukaka mombe dzichiriko tiri kudzona asi mukaka hatisi kuona nyuchi dziriko tiri kudzona asi uchi hakuna vamutuli mube dai muri gentleman maifanira kurizaini
makadii pastudio 7 anajonga kandimire tinotenda nenews dzenyu dzamuri kutipa news dzechokwadi ini ndirodawo mbobvunzo minister wesports anonzi Test Coventry uyo kuti chokwadi iko zvino mawarriors vari kunotambira kusouth africa as if hatina ground chii chiri kumboitika vari serious here nenyaya yesports vanhuvo tipindura kuti kuzivao zvakadi iko zvino tiri kuparadza mari yakawanda zvikuru tichibhadhara mastadium ekunze but isisu edu tinawo so vavambotipindurawo kuti zviri kufamba sei vari serious here nezvavari kuita ndimukanya papindura
ndoona sokuti minda yezimbabwe yaifanira kuti ive iri yegovernment kana iranwe ngeada dzese minda dzese idzo dzine maveterans dzese dzeada dhani kuti titi munhu wotozi munda wamuoveti wotosiyira nezvizukuru nezvizukuru zvake handizvoba zvakarwirwe ndiana chemberi chaminuka vairwire kuti tione pekurima izvozvi ukaningira kunana chipingo hatina pekurima kwakatorwa sazvaa kutinyesa manje kuti mbuya nehanda vacho chavakafira chiya nditi vaifira kuti tione kurima saka ivo maveterans akungotora achingoti izvi ndezvangu izvi ndezvangu manje hatichanasi kuzviona kuti vanhu vacho vakaendere kuhurundo chii saka ndaiona sekuti minda idzo ngadziranwe ngehurumende chete munhu wese aone pokurima kwete kuti hanzi maveterans ati apa pesa apa ndipangu hakuna zvakaita saizvozvo
makadiko muri yestudio 7 anokwasai ndiva moyo ngatiregai nditaurewo kuchema chema kwavanonawo yokuda kwana refuri vanoridza bhora kuti vana refu vanenge vanotengwa nemari corruption hongu iriko asi dzimwe nguva regai titarire kuti kune mamwe matimu aiva nemukurumbira kare nakare ataiziva but matimu mamwe acho aakudzima hongu marefu anogona kuita mistake asi nematimu akafanana dynamos ana highlanders ana Cape United nemamwe matimu akanga nemukurumbira munyika dzimwe nguva matimu panguva aiita mukuvi aitoba zvonana asi nhasiuno bhora ratamara mukati medzimwe timu akafanana Simba bora atisi kuramba ndosika muchiona kurana South Africa tatomboona kakaita problem arefuri ndosika muchiona kwaiswa ma VAR iwawo ma VAR futizve unongozwa zvedivi ndi refuri saka dzimwe zvacho ngoto kuti zviriwo bora zvakaoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2025 mumutambo uripo pakati pezimbabwe nenamibhia pari zvino zimbabwe iri kutungamira nezvibodzwa zviviri namibhia zero zvibodzwa zviviri zvezimbabwe zvanwiswa naWalter Musona Cameroon yakunda Kenya 1-0 nhasi zvakare munhandare yeMandela National Stadium kuKampala nyika mbiri idzi dziri mugungano rimwe chete nezimbabwe regroup J pamwe chete nenamibhia mutambo wezimbabwe nenamibhia uri kutambirwa muOrlando Stadium kuSouth Africa chirongwa chedu chelive talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yehondo pakati pechikwata chehamas neisrael iyo yasvitsa gore ndinodzokorora nhasi tiri kutarisa nyaya yedenda rempox iro rabata nyika zvichinzi munyika mune vanhu vaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi vanoda kupinda muchirongwa ichi tikandirei mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare World Health Organization inoti ichashanda nezimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere chempox mari yenyika yezig yoramba ichishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyemi na Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku VOA.